matongo edare uyu wakanakisisa chose nokuti zvaitika izvi ishura matongo zvokwadi nyika yakadai mukuru wemadhokta anganzi atakatika anyangaridika semvura sedova zvinhu zvatyisa nyika yose zvinhu zvinofanirwa kubvundusa pasi rese ende mutongo wapiwa nedare ndoo mutongo yavanofanirwa kunge vachipa kuti vanhu vatsaridzire hurumende yakatarirwa kuti itichengetedze haingaiti hurumende inodya mazai ayo hurumende inodya vana vayo nokuti vakungira sadza iyo yoita vana vekunyamura saka maitiro aita dare ndoo maitiro arinofanirwa kuita even pane ani ani ese auya kukoti ngavasati uyu ndidhokta uyu ndiMDC bumbiro remutemo rinotipa kodzero kodzero idzodzo dzinofanirwa kuteedzera asi vari kuita basa rokuti kanganisa vachitirambidza kuita zvatechifanirwa kuita
vachirumanzi munotiwo nemutongo wapiwa nedare repamusoro pamwe nemashoko ataurwa navamafume
kana takuongora mutongo wapiwa nehaikoti wekuti noo madhokitas vanobvumirwa kuita zvavanoita handifunguti chinhu chakashata nokuti madhokitas tokuziva kwedu vanhu vane njere vanhu vasingaiti zvepolitiki uyezve kana vachinge vachitora matsamba avo vachiisa apapo pavanotiisa kuti zvinogona kuti zvidini zvibabatsire vanhu vasina violence vanhu vasingatakure matombo vanhu vasingapisi mabhizinesi avanhu vasiyana navamwe avo vaya vatinoziva vezvamatongero enyika wokuti vanotora advantage yekuzidemonstratai asi mukudemonstra imomo wotora matohwe avanhu wotora maswisi avanhu wotora matomatisi avanhu saka izvozvo zvakare zvokuti haikoti yezimbabwe rati izvi zvingazvibvumiri ndoo zvinogara zvitaurwa napurezidendi Emmerson Mnangagwa kuti izvo isusu takasununguka kuita zvinhu zvedu pajekerere as long tichiita zvinhu zvedu mugwara reconstitution
vamafume
tinotarisira kuti hurumende inofanirwa kunge ichichengetedza vanhu zvaikumbirwa nemadhokta izvi zvinhu zvari kukumbirwa nemunhu wese nyika yaenda kumawere iko zvino dhora riri kudonha sedombo rakandwa mumvura chikafu hachisi kutengeka mapuraizi ari kukwira mvura hakuchina zvose toita senyika yaparira ngozi
vachirumanzi pane vamwe vari kuti mutongo wapiwa nedare nhasi uyu unogona kunge wabvumidza kuratidzira kwaitwa navana chiremba uku nekuti pane nhumwe yeUnited Nations inoongorora nezvekodzero dzevanhu iri muzimbabwe munoti iwe nemaonero iwayo
dambudziko ratinaro munyika muno kana vateereri vezimbabwe vachinyatsokunzwisisa
ndezvekutipolitics
naavo vamwe ava zvakati siyana nhasi uno vamafume vari kutaura kuti nyika yaomegwa yagozhedwa asi hapana munhu muno muzimbabwe asingazi kuti kugozhedwa iko kunokonzerwa nemasanction ende masanction akadaidzerwa
nehapana
munhu asingazivi muno muzimbabwe kuti masanctions akakraftiwa neMDC iye zvino kana tichiti mahuman rights tikutaura mahuman rights ani omunhu mutema here kana tichiti mahuman rights toura kuti munhu mutema ngave nevhu rake here hakuna nyika iye zvino iyemwi vestudio 7 asingazi kuti muzimbabwe ukati iwewe nhasi pano ndawana panoda kucherwa goridhe hurumende inomanya yokupegera wochera goridhe rako tina vamwe vedu vana Judas Iscariote vanofarira kuti mazimbabweans vanetse kare ivo vachifara sana vana mafume ava vana vadzimuta
vamafume imi munogara muchimboti matare aakaiswa muhomwe nezanupf mutongo wakafanana newapuwa nhasi uyu unokusiya ipapi nemaonero enyuya
mvura ikanaya zuva rimwe mamwe mazuva anga asinga nayi haungati nyika yedu taakurima raisi chisionekwe mudziwebwe chikaitika hazvirevi kuti ibwe rava nemudzi saka mukaziva chikaranga ichocho mungazonzwisisa zvinoitika kana munhu wakuita paburi retsono hazvirevi kuti tsono yaakupindika uchimanya tinoziva zviri kuitika
kumaaisi
kufara
naasi
hapapane nyaya yekuti pane munhu atorwa ndosaka dare raita zvaraita izvi tine nyaya dzedu dziri kumatare tine kunyunyutsa kwatiinako tanga tichikumbira kuti dai vakugadzirisa semagadzirisiro avaita nyaya iyi. Zvikaramba zvakadai tinotenda, asi zvikadzokera shure tozova kuti shiri ine maririro ayo.
Vachirumanzi, munoti nemutongo tichiona kuti MDC yagara ichiti matare emuZimbabwe vatongi vakaiswa muhomwe nezanupiyefu.
Zvinoshamisa, iye zvino DC mumakoti ndo arimo muZimbabwe. Makoti yawo panamwe makesizi DC painohwina, panamwe makesizi makoti yawo panoti zvazviiti. Iye zvino tina madoktazi vari kustrike up, makoti yawo ari kuti endereai mberi. Saka ndioni kuti MDC painochema nakunda papi. Zviripo ndo zvokuti MDC muhistori yeZimbabwe nhasi uno inozikamwa savaparadzi. Ndoo vanhu vakaudza masanshini vamafume vavava, munhu mukuru, munhu akanogarirwa pasi kuti atooneswa kuti honaiwe nai wamafumezi muto, torai MDC yenyu ijoine ZANUPF ive vanhu vanokwanisa kuti nyika inobudirire.